musangano wechipiri neWednesday musangano yekutanga of yadingati a series of meetings yatinenge tichiita nemapato akasiyana siyana. Saka tinotanga neTuesday tichisangana ne one of the political parties. Wednesday tinenge tine imwewo political party tichidaro tichidaro kusvika tasangana nemapati atingati mamajor political parties. Chatinonyanya kuti taure nawo kuti constitution dzavo dziri kuti chii pa50-50 yakacreatwa neconstitution kuti they should be 50-50, they should be gender equality, vana baba nana mai ngavaenzane. Saka pamaelections tinoona kuti pamaelections ataita for a number of times madzimai anenge ari mashoma zvikuru. Chimwe chinonetsa madzimai chatakaona ndechekuti mamwe maelection atinoita anenge ane political violence, kurwisana kwemapato. Saka madzimai anobva adzokera sure, because madzimaiwo pachavo havafariri zvinhu zveviolence. But pakaita environment ine runyararo, tinofunga kuti vana mai vanogonawo kupinda vari macandidates vakawanda.
Kana mukawana bato risina nzira yaro mukundiro remutemo raro risina kunyatsomira zvakanaka, munoita sei nazvo?
Isusu secommission hatina simba rokuti tiite force, asi zvatinoita kungoti tinoadvise kuti kana muchida kuti mutevere zvinodiwa neconstitution, chiitai makadai pakugadzirai constitution yenyu ipewo gender equality negender balance. Tinofunga kuti mapato mazhinji anofarira kuti vatevere zvinoitwa constitution, but tofanira kuzivawo kuti zvinhu izvi hazvingoitiki overnight, zvinotora nguva. Saka tinenge tichingoda kuti every election tinge tichiwedzera manumbers emadzimai. Pari zvino pane constitution yedu inoti pane 60 seats dzakachengetedzwa madzimai chete. Varipo 60 yezvino paparliament iri kupera manje manje. Panext parliament 60 dziya dzinenge dziripo dzemadzimai chete. But after this next parliament panenge pasisina reserved seats, inenge ya open competition. Saka tinechida kuti pastage yatinosvika kuopen competition madzimai ange aincreasa awedzera kupinda mupolitics, so that there is equality. Yes.
Imiso kuona kwenyu mafungiro namaitiro anoita varume vechitema, African men, munoona sokuti zvichavaitira nyore here kuti vanzi masimba muparamende vainzana?
Hazvisi nyore, asi chinhu chikuru kudzidzisa.
Nebasa ramaita kusvika pari zvino, chii chamasangana nacho chamakaona sokuti chakaoma zvikuru?
Chinhu chatakaona kuti chakaoma chinoitika ndechekuti madzimai kazhinji havadi kuvhotera mamwe madzimai, vanoda kuvhotera varume. Saka tinoda kuti tivakurudzire kuti no, mufanira kuvhotera, because vanhu vazhinji vanovhota munyika muno madzimai, but havadi kusapota mamwe madzimai, vanoda kuti vasapote vanhu vechirume.
Munofunga kuti chii chinokonzera kuti madzimai aite izvo?
I think tikatarisa history yevanhu ndeyekuti vanhu vajaira kutungamirwa nevarume. Saka hatisani tapfungwa dzedu hatisani dzanyatsochinja kuti no, madzimai vanogona kutungamirawo.